Isu sabato re MDC inotungamirirwa naDr. Morgan Tsvangirai tinoti basa ratotanga. Tikatoti rakatanga musi wakadomwa masavo svondo rapera ari musi wechina kunzi mingi wapuwa ministiri iyi nokuti basa ratinaro muno munyika rakakura. Totanga nenyaya dzezveupfumi hwenyika tichiona manetsero ari kuita nyaya dzemari kuti vanhu vanhasi vachiri kungoneseka kuwana mari dzavo kubva mumabhanga. Minister of Finance vachina masa mune basa ipapo. Toendazve kune zveminda vaperenzisiri mune basa ipapo. Toendazve pane kana ndaa kutaura panyaya dzemigwagwa anoti mukoma wangu vadyora mugumbo wacho zviita sei akaondomoka akamwauka. Saka ndoti madzimai nevarume vatora mhiko nhasi kustate house kuti tava maministers chitotanga izviti anonzi muchirungu hit the ground running.
Asika vagutu vamwe vatoreswa mhiko vagara vanga vatori makurukota muzvigaro zvavainazvo nechakare muhurumende yava Mugabe, pane zvitsva zvamungatarisira here kuzvingashanduka?
Hapana chitsva Dzonga, ndopfunga ndakambotaura svondo rapera iro pane gwaro randakabudisa ndakamirira musangano wemdc statement tichiti zvaitwa izvi zvakangofanana nekutora waini yakare woitsvagira mabhodhoro matsva wodira umomo wofunga kuti waini yavatsva. Akwete, inongoramba iri waini yakare. Putting old wine in new bottles. Kuti vanhu ivavo vakakonywa kare vane history yokukonywa vangazogona iye manje kune kuri kutungana kwembudzi tichirerana nhema.
Tichitarisawo kune vapiwa zvigaro zvekutungamira matunhu, munoona vachikwanisa here kuvandudza matunhu zvikuru munyaya dzebudiriro?
Ndoda kutanga Dzonga ndataura kuti ivo vakapiwa zvigaro ivavava zvekuti ndo muchirungu anonziwo maprovincial ministers kuti magavhena kutotyorwa mutemo kwakaitwa nokuti constitution iripo bumbiro romutemo rakuti panofanirwa kunge kune anonziwo maprovincial council bato rega rega rinenge rine iyo majority yamavhotes muprovincial council tichitarisira election ya 2018 ndo ringadei rine provincial minister. Hino hazvina kuitwa zvokuti apoinda maminista anonziwo maprovincial ministers tisingatedzeri bumbiro romutemo kutokanganisa kutyora bumbiro romutemo ndo chokutanga. Ndakuzoenda mberi kuti vangagona here kuvandutsa zviri kuitika mumatunhu avo. Havakwanisi chii chavangachagona iye manje chavakakoniwa pavakanga vari gavhena kwemakore gumi. Hapana.